nyaya iyi kuti yamalava kuti anonzi apuwe 5 years more. Ini ndinofunga kuti the court, the judges, havana kuiongorora zvakanaka. Nokuti government iri kunatsoona kuti zvavakaita zviri pamutemo. Nokuti makadzokera constitution yedu ino makaiverenga inokutaurira izvo. Pa 70 years hongu anogona kuti ngaachizwa ngaachiretire. But anogona kuitwa dig in the other 5 years izvozvo. Pamwe asinga operate the same way, the same capacity yaanga achiita before. Nokuti asvika pa 70 years. 70 years haingonzi chete kumajaji kana kuti kune vamwe vari selected. Vamwe ndakabvuma iyo kuti okay, pane mistake usave 70 years wasaka ngaabve malava. Hazvizi kuzoapplya here kuna iye president pachi zvake. Nokuti akapfuurawo futi 70.
Vachikeri manyaya iyi tichiitarisa netsananguro yamuri kupa, muri kuti imi jaji anenge asisazotarisirwa kunge achiita basa raaiita panguva yanga asati asvitsa 70 years. Hazvizoita here kuti vamalaba varambe vari judge president? Mukutaura kuti vanenge vakubva kuve pachigaro chavo chekuve mukuru wevatongi vematare.
Iyoyo ndiyo nyaya inofanirwa kunge yakaitwa yakataurwa nezvayo kuti achange achiita chii kana apuwa 5 years. Iyoyo ndo nyaya yandinoona kuti hurumende ichauya ichakontesta ipapo kuti isu tiri kuda kuti adai, but hatisi kureva kuti anenge ari kulida. Vanogona kudaro ende vanogona kuwina on that because the constitution inobvumira those ma 5 years aya.
Vamwe muzanupf nemuhurumende iyoyi nyaya iyoyo vari kuenzanisa nevatongi vekuno kuna naAmerica wekuti kana apinda pabasa anotozongobviswa kuve mutongi nerufu. Musiyano uri kutariswa nevanhu unenge uri papi? Kana kuAmerica kuno munhu achikwanisa kutoita makore 90 ari jaji ari pabasa rake, kana chete achigona kunge achisenza, asi kuZimbabwe onzi zvaasvika 70 ngabve.
Hamugone kukompea kaoo yedu yatinosenzesa kuZimbabwe. Is it the same with American law? And why would we kuti toda kuti isusu ngatiitei zviri kuitwa nemaAmericans? Kana dai zviri zvatanga tichida tainge takaisa izvozvo muconstitution yedu at the first place pasina that 70. So now kuti pakaiswa 70 years, we go by it. And hakuna chinopikisa kuti asarambe aripo malaba uyu kunze kwe 70 years dzatakabvumaka dzakaenda muconstitution. Saka we follow that, but hazvirambidzowo kuti acontinue 5 years. Hatigoni kuzvikombera nemaAmericans kana kuti neanyone. Ndo zvatakaisa muconstitution yedu.
Saka munoona here imi vatongi vematare ivo vanotarisirwa kunge vachizonzwa nyaya iyi vachizoibata zvakare kana hurumende yapikisa?
Yes, vanogona kuita table again and vanogona kuita reverse and the government inenge ichiwina ipapo, because the bottom line is koti dzedu isusu dzese dziri owned neruling party. Power yavanayo yakawanda ndeipi vanoiwana kwana? Majaji ipoyo aripo, power yavo yavanayo right now inoitwa regulate negovernment. Saka they are not independent, they are not pure. Havasi vanhu vanogona vakazvimiririra vanongoita zvavano zviri pamutemo as it were. Havasi. Majaji edu haasi, anokondirorwa negovernment. So muri kukondesa vanhu, muri kupikisana nevanhu vanokukondirorai. So therefore vanotoitambira chete vagoona kuti chinoitika ndechiti kana vachahwina. I doubt very much, nokuti government inogona kuwina on those points.
Takanzwawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi vachishoropodza vatongi vematare ivava vachiti vave captured kana kuti vava kushandiswa nenyika dzekumawirira kana nevanhu vanoda kupidigura hurumende. Munoti iwe imi maonero enyu?
Patakanyora constitution iyi takamboenda kunobvunza vanhu vekune dzimwe nyika. Ivo vacho vakune dzimwe nyika chavanopindira kuti vakozotaura kuti chokwadi matadzirwa apa vachidei.